DC. Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanano Kawande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndoimwe dambudziko.
Sangano reproject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala anengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana. Restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari. Hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumuka nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject Vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject Vote 263 vaAlan Chupoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa aya atinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti vheki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, wakatanga musi wa1 February, uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces. Vachibva ipapo chakabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekuaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa chekuzvarwa saka ndoimwe dambudziko
pano vamunoshora here pane zvirikuitika apa izekere kana kuti iregistrar's office
isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabudisa nyaya yatinoti muchirungu secular ravakabudisa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilized voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekumaoffices aregistrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutangawo kwakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekuaregistrar sekupromisa kwavakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekuaregistrar sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekuaregistrar vakanga vangori sapoti kuti vanga vachinyora kuti rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwe mazimbabwe sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekumaofisi aregistrar zvazokundikana because ofisi yekuaregistrar yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground saka izvozvizvi blemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainga vakwanisa kutiudza kuti ofisi yekuaregistrar yaramba yati zvakati that when pataizodzoka takuti ofisi yekuaregistrar ndoine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kuneneredza zeki because ndo yanga yakativimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekuaregistrar kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kuvhota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti zvondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva uwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kuna sachigaro wezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva uwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema chema kuti tiudzeiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu yamakanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vanhu vangani vakapihwa magwaro kana kuti maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke itiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagwere ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chii kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisira yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvatakamirira kutinzwa kuti vanhu vangani vakarejistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai leticia kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231,381 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadero imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanupf zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani
zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichichafamba sei mazuva anoteverayo ndinoda kunge kuchekeresa vanhu
sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera
marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese panenge pasisina vanhu vanenge vachingomhorosana vanhu vanenge vachingohagana vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali hazvina kunaka panguva ino
marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvamatongerwo enyika anoratidze kuvanhu Dr. Madzorera uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here
panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi marali waya ndo anozopruvha kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events rally isuper spreader event togona kuurayisa vanhu vakawandisa saka indinoona kunge zvisina uchenjeri kuti zanupf itange kuita marali yezvino
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo inini ndinozwa kurwadziwa kana vana vezimbabwe zviro zvese zvese muchingosvora nezvakanaka ko panexdoor pakaitanyoka tichinyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno kune chaitita zvisindosofamba nemutoro zvakanaka saka kuenda kwavamunangagwa kumozambique handione pane chikonsere chingareketwa sezvo vanonge vichigadzirisa kuti vakomana tibatsirivo apa hakuna asingazvizivi kuti iyo zimbabwe yase zvayakabatsirwa nemozambique kuti iwane rusununguko ndatenda zvangu ndatenda zvangu mundifarisirewo dangwe rangu mundifarisirewo mwana wangu apo ndatenda apo pamatunhu apo
mamukasi vevana mukoma jonga akandimiri nevamwe wose kustudio 7 ndoda hangu kungotsiura mutungamiriri wenyika vaemarson murangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga zimbabwe nyange akafamba netsoka kubva izvezvi svika asvika kuchina unosvika zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu president mnyanga kwa wano nye kwa jera kwa higa maa election hapana muna unawada kwa wasada kuwanda nisi kunwe usanyepa wana wakudi mkuru itawaye kutimimi muna rika maa election doma wanyirenyo kwete zukti muna diwana wana muna tunga sechororo wana wana imimi paana zao wana niyo sentisamisa nga chile mlombe eni jefu dini kuna mjepe
Mara simba iri wa babata nuno kawande sino farachose ndinotenda ini ndoda kumbokomenda mashoko a vice president edu vachiwenga ndinotenda nemanzi avo manzi asina ruvengo mukati manzi anumba anoumbe rudo mumhuri yeZimbabwe edza uri opposition kana kuti ururo party manzo akataura achiwenga manzo akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yeZimbabwe kana vatsigiri veZANU PF mateedza mashoko avachiwenga nyika yedu inoenda mberi ngatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
Makadiko wa shamara wa studio 7 zikando tatapiwa mushere ndiri pano pa Joni chekutanga ndoda kungoreva ngo pane vanhu vanotiwo vamunanga kwavakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotozwa munhu ari ku South Africa chaidzi vamunanga kwavakanaka saka zvinondishamisa ino kuti munhu kana achiti vamunanga kwavakanaka vamunanga kwavari kugadzira nyika iye ari muno muSouth Africa munhu wacho handizivi kuti munhu anga angada kurevei chechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tine crisis yematicha asiri kupuwa mari vana havasi kudzidza danho iri rekuti matichers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka matichers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachino nechepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvekuti hapana opposition haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaurawo asi havakabvawana ii changobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi murumenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavatiya vakasigwa namasekeguru manje imi mavakuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvipi zvakaitika izvozvo neva 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 tinoitonga chete nyika iyi president Nelson Chamisa vanopinda chete
zidesivenavo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidarowo kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablight asi mafaifu hizi nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablight saka vamunangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe vakatsika madombo pasi pemakumba avo hausi umambo ka upresidendi zvakasiyana neupresidendi chavana vachiona vagari vachitoshaa ndechii mutavasavari kutiitira izvakapaatinoona saka vanhu vanofana kuti vaone kusvinura ndo nguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupiri kusiri leadership itsva ine maonero matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello, Pastor Joseph, ana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno South Africa ndinoti triple C ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko ZANU PF ngaimbomira zvayo hapana chaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambo weAmerican football uchangopera kutambwa pakati pechikwata cheCincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23-20. Tabata chizvaro cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo wa Super Bowl watambwa zvawo kuti papa tina atinoti ma big plays between United Bengals ne Los Angeles Rams. Watambwa zvawo it was a close game. Ya wina by 23-20. But yanga isina ma big plays anoita kuti vanhu vanakisa nao. Why pasa ma big plays? Because tikatarisa team Rams yaita ma injuries. Two of their best receivers vakuwara, vese vatombobuda. Then the quarterback vakuwara, anga siri mobile, zvaro zvimboita. And also Matros is known to throw my big throws are accurate, my long throws, but my throws are either there were no throws, but my throws are shy.
Kuvatambi nevanhu Los Angeles unorevei mukombe uyu?
Super Bowl zvinoreva kuti zvinoreva kuti timu ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vawina championship. Inzvera kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Ko Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
Ma statistics atinotiwo ma odds ekuwina anga agara ari against them from the beginning. Havana kutarisirwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya yelack of experience. Quarterback wavo ndo second yake muliki esi yake ala kutamba magames akawanda akangotamba few games achibva akwara. Saka yangoti ndo rangariri like first yake kutamba magames acho esi akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals like what did you makore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams ili tonitin ma players anga tombo enda kuma Super Bowl championship and also quarterback wao anga ine 11 years atamba muligi. Saka tikangoti experience ya gara yanga isingonzi ndo yanga iri better than the youth. Watchwa because of lack of experience. But tikangoti Rams yanga isingori ne more experience yet andingati havasi skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera, asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie, tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yekudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana-siyana mafungiro nenyaya iyi yekudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. Vakawanda vacho vari kutaura vari kutambira nemufaro chiitiko ichi kuti kana chakaitika at least zvinenge zvaisawo bhenji ratingati Supreme Court uremu hwokuti at least iringe rane equal representation yevanhu vese veganda, uyezve inenge yasimudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika ino iyi.
chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi.
Pare zvino panokwanisa kungodomwa mumwe chete one toziva kuti vabheya vaka resigna and zvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muamerica yese kuti aite judge we supreme court and munhu anokwanisa kungodoma izvi ndi va president Biden but munhu waanenge wadoma anofanirwa kuzokonfirma Senate uko kunova kuri mangange mangange ma Republicans nema Democrats
vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani
vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wandei but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa but vaviri ava vanopurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina ava vakadomwa na Obama muna 2019 kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pelist yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court but mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuamerica ari mukadzi wechitema asi vakawanda vane yatingati mareservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi saka kuri kunzi bhenji resupreme court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi saka vari kupokana nekusumudzirwa kwa Justice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu
vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani
kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesa nawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda rechitema ku Supreme Court but nyaya dzakutagwa dzenhoroondawo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu
zvakakosha sei kuti va Biden vadome mudzimai wechitema kuva judge ku Supreme Court
ayo maitiro akakosha pakuti kana va Biden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa ku Supreme Court sezvanapotaura kuti inenge yaita history muno muamerica and inyaya inenge yaitika history mublack history month zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimosva eku Supreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity ku Supreme Court
avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare ku Texas ne Studio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvota imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika mutungamiri weamerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare resupreme court tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.